dingindi la redure gure rino riri kuti tuye pamwe chete tibatane kuti tipedze mhirizhonga munzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kuramba tichiona zvibodzwa zvekumbunyikidzwa kwemadzimai nevanasikana pabonde zvichiramba zvichiwanda. Nyaya dzekurodzwa kwevanasikana dziri kuita kuti vanasikana vabatikane mupfungwa. Vamwe vari kurasikirwa nevana vavo, vamwe zvakare vari kutadza kuenda kuzvikoro, uye vamwe vari kutsvaga nzira dzekubvisa pamuviri zvisina kunge zvakatsarukana.
Iyo nyaya yemikana kumadzimai nevanasikana yakamirawo sei?
Pakuenzaniswa kwemikana, vanasikana nemadzimai vachiri kusangana nematambudziko akasiyana siyana mumabasa, muzvikoro, kumakereke, munharaunda nemumisha matigere umu.
Hurumende iri kuitawo zvipi mukubatsiridza munyaya idzi?
Hurumende yedu kubudikidza nemaministra akasiyana siyana kudai seemadzimai, kudai seavanochengetedza vana nevamwewo, vakaisa musoro pamwe chete nemapoka akazvimirira kugadzira avanoti maone stop empowerment center, aya ari kubatsira madzimai nevasikana kuperekedzwa kumapurisa, kuzvipatara, kuwana rubatsiro reyatinoti counseling pachirungu, kudzidziswa mabasa emaoko, kudzidziswa nezveutano, uyezve kusangana pamwe chete nevamwe vane matambudziko akaita savo.
Kune nyaya dzemamiriro ekunze, climate change nenzara zviri kusiyawo mudzimai nemwanasikana amire papi?
Kune nyaya yemamiriro ekunze nenyaya yenzara yatikatarisana nayo muno muZimbabwe gore rino iri, inova nyaya iri kupisana nayo nepasi rose nenyaya yatiri kuti climate change pachirungu. Tiri kuona kuti vanasikana vedu vazhinji vari kumbunyikidzwa pabonde vari vana, vamwe vachona vaakuenda mumastreet room matiri kuvaona vachimbunyikidzwa vachitsvaga kurarama, vamwe vachona vaakusangana nenyaya dzatinotaura dziye pachirungu kuti dzehuman trafficking, kutengeswa kwevasikana nemadzimai vachinzi kune mabasa kana kuwanikwa kwemikana yezvikoro nenyaya yekuti vari kumhanyidzana nenyaya dzekurarama, zvinova zviri kuvasiya vari panjodzi.
Imi kurudziro yenyu sesangano yotiwo kudini?
Tiri kuramba tichiti isusu kupedzwa kwemhirizhonga ibasa remunhu wese, mudzikereke, munharaunda, muzvikoro nemudzimba.